mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 16 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vanotandara nesu paFacebook page yedu, nhasi hatisi kuvapo paFacebook page tinenge tiinemi mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoyambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa uye kusagadzikana kuriko kana zvichinga zvapinda munyika iyi. Veruzhinji vanoyambiwa pamusoro pemakombi anonzi anosiya vanhu munzira kuti vabhadhare imwe zvemari yokupedzisa rwendo rwavo. Gurukota rezvemari vamuturi Ncube vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruvimbo navo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica nechipiri yakayambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa pamwe nokusagadzikana kwezvunhu kana zvichinga zvapinda munyika. Muyambiro iyi, America iri kuudza zvizvarwa zvayo kuti muZimbabwe munoparwa mhosva dzechisimba dzakafanana nekurohwa, kupindurwa mudzimba kana kupwanyirwa dzimotikari. Inokurudzirazve kuti zvizvarwa zvayo zvisabudise mari pese pese, zvisapinda mumisangano yezvematongerwo enyika, mukuratidzira kanawo kumagungano uye kuteverawo yambiro dzinenge dzichiburitswa mumapepanhau nenhepfenyuro zvemunyika kuitira kuti zvikwanise kutora matanho nokukasika. America yakatiwo mapurisa haana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kutora matanho ekudzivirira kuparwa kwedzimhosva dzakadai. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica uye chiri nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni kuti tinzwewo pfungwa yavo.
Tingati chinhu chisina kutinakira seZimbabwe nekuti pese panodzi America yapa yambiro kuzvizvarwa zvayo kuti chenjererai kana muchienda kunyika yakati, zvinoafekta zvinhu zvakawanda, kungava kufamba kwevashanyi kana vanoitawo mabhizinisi. Vanotanga kutya kana kuvhunduka kuti iko hakusi kunyika yakanaka kuti shanyire ikoko. Saka zvinotidzorera kumashure takatarisana nenyaya dzezveupfumi, uye zvinopawo mibvunzo yakawanda kuti chii chiri kuitika munyika yedu chaita kuti America iyambire zvizvarwa zvayo kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Saka inyaya dzinenge dzichida kuti dzikurumidze kutariswa kana paine zvinoda kugadzirisa zvigadziriswe nekuchimbidza.
Asika pane vamwe vaguni vari kuti hapana chitsva pane zvese zvinhu zvagara zvichingoitika muZimbabwe zvekubiwa kwezvinhu pano nepapo. Zvingaita here kuti zvibva zvanzi zvasvika pamhando yepamusorosoro?
Tinoziva kuti America haingopa yambiro iyi zvenhando. Vane vanhu vavo vanenge vari munyika imomo vasori vanoita basa rokuongorora kuona kuti mamiriro akaita zvinhu munyika ipi neipi zvayo akamira sei. Saka harisi dambe mukaona America ichipa yambiro iyi kana kuchenjedzo iyi. Hongu nyika dzese dzese hakuna kusina mbavha, hakuna kusingaite mhirizhonga. Asi zvandambotaura kuti tinofanira kuzvibvunza kuti chii chaitika, chii chavari kuziva chisiri kuzikanwa nejekerere reZimbabwe. Zvinotaura kuti pane zviri kuitika zvavaona zvakakosha.
Asi mungaona here hurumende yeZimbabwe ichitorawo nyaya iyi senyaya iri siriasi sezvamuri kutaura?
Inotosungirwa kuti idaro. Isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, koitawo vari muhurumende, koitawo vamwe vanoyambira vari muhurumende, tiri kutokurudzira nekutaura nevatinogona kutaura navo kuti aiwaka, musatore nyaya iyi sedambe, itai kuti tiongorere tione kuti chii chiri kuitika.
Abo vanga vari nengo ya ZANU PF wa Frank Guni vari parunare mu Washington DC na Chonga Kandemiri we Studio 7. Sangano re Passengers Association of Zimbabwe riri kuyambira veruzhinji kuti vachenjere mamwe makombi anotakura vanhu achizovasiyira munzira kuti vakwire imwe zvekombi vachibhadhariswa kuti vapedzise rwendo rwavo. Mumashoko avatumira kuvatori venhau, mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vati sangano ravo riri kutambira nyaya zhinji dzakadai kubva kuvanhu. Vamwe vachiti vakanosiyirwa kukwekwe ivo vabhadhara kuenda kuBulawayo. VaGoliath vati vari kukurudzira vanhu kuti vatarisise makombi avanokwira uye kuti vazivise sangano ravo kana vakasabatwa zvakanaka mumakombi avanenge vashandisa.
Vanhu vemakombi vanofamba mahighway vatanga katika kakaipa zvikuru. Singe makombi anofamba muna Bulawayo Highway vakutakura vanhu vachivasiyira munzira ivo vamboti vari kuenda kuGweru, vanosirwa mukadoma kana kuti muchegutu vopinzwa mune imwe kombi vachiramba vachingochinja vanhu zvichienderana kuti vari kuperera kupi. Izvo zvinozoita kuti hama neshamwari dzinge dzichirasikirwa nemudziyo kana kuvhiringika pakufamba nekuti vanenge vachingopinzwa mumakombi vasvika pane rimwe guta kuti vazosvika kwavari kuenda. Dzimwe nguva vanonzi mari inyi yaperera pano nekuti vanenge vasingazivi kuti munhu apuwa mari iyeye. Saka tiri kuzivisa vafambi vese kuti vanofamba nemugwagwa waBulawayo Road kuti vange vachiripota kuita kwakadai kumapurisa eZimbabwe Republic Police kana kutiudza wePassenger Association panhamba dzinoti 0712 33 33 0. Munokwanisa kutibata pa 0773239688 zvakare. Tinzwisise, tibatsirane, tione kuti matakurwa zvakanaka. Hamusi kuberedzirwa kana kutyorerwa kodzero dzenyu pamunenge muchifamba. Tinokumbira kuti mutorowo manamba plate yemotikari idzodzo kana mufananidzo wemotikari nenamba plate kana kuti makombi crew acho kana zvichiita makaona mukana, asi musazoita kuti zvinozokuomeserai nevanhu vevo.
Avo vanga vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Dzimwe nhengo dzeparamende nezviro dzakaudza gurukota rezvemari vamuturi Nwiwe kuti veruzhinji havachavimba navo munyaya dzeupfumi sezvo zvose zvavakaita kubva pavakagadzwa segurukota rezvemari zviri kuomera veruzhinji mukurarama kwavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nhengo inomirira Norton yakazvimirira vatemba muliswa vaudza vanxuve kuti hurumende yakatanga ichiti bond note raive neuremu hwakafanana nedhora rekuamerica asi ikazozvishandura. Izvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Vatiwo pari zvino vemabhizimisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto, izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya. Vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo nehurumende.
Hapana achaivimba neni kana nehurumende. Makamboudza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vanxuve vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashandiro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji. Vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika. Mumiriri wekwekwe Central vamasango Matamba Nadzo vaudzawo vanxuve kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabond nedhora rekuamerica yaomesera vanhu vakawanda munyika.
Vakachinja vachienda kuRTG zvino yakabva yachinjawo ende vakaibhenya ne 2.5 vachitanga. Iko zvino kutaurwa ndipo nhasi iri pa 3.5 mumabanks kana uchida kuchinja mari yako US into RTGs. Saka asima sarare alipapa na manji. And the food zakare, Mr. Speaker, yata chinja zakare chendra na mkishinja kwa wakaita, kupina kwa wakaita hivu, pashao nisa.
Vati zaka kosha kutuhurumende yuo ni zwainga ite kutimarize wa shanti vayo, nime makamba na kazumirira, zaweze rwa kuitira kutizendra ni kutura kwa wikita zinu. Asvanguwe vati hurumende, yaka toka zirisa miworo ya wa shanti vayo, ndosa kairu kuwapa marize kubazirikana. Vati wabano zwa kutuwa shanti makamba na kazumirira, varikuwezirwa mari dzavo dzavanotambira asi vamatamba nadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitenge yezvinhu yakakwira zvakanyanya
kuti zvakaita zviri pachena zvakaita nehurumende hazvina kungovanda Mr. Speaker zviri pachena kuti vakatimbo RTGS haienderani neUS zviri pachena kureza kuti munhu angachiora neUS 250 anofanira kumutwa times 2 salary yake ni $250 which means it's really about you and me on the speaker. I come out to land at 26 when we see into the big Susan. As you know, one of the other people.
Asvanguwe vati avasikuzowedzera miworo yevashandi kuti ienderane neuremu hwemareko America vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zvave kutengwa nevanhu vashoma vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto asiwo vachifanira kutenga mari mumabhanga vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere madhora ekuAmerica uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nema industry nema company pataenda pamhepo vanhuwe vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika mone monyaya mumiriri wechipinge East vaMatthew Mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma 2000 vari kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika
tivatoudze mutemo wehurumende kana policy yehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vachipuwa ma 7 days zvikuru kuchipinge kushangani Gokwe nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vachipuwa ma 7 days ngavatipe policy yavo yeministry. Thank you.
Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro.
Tine vanhu vakano zvigarisa munzvimbo dzisingafanhwe kunge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo. Mr. Speaker, se ino yanguva yekuti ti increase production and productivity hazvigore kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura. We want to bring sanity, Mr. Speaker, to the agricultural sector.
Pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuChemagora kuMidlands nekumashonaland west uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reHerald mune nyaya yechikwata chenhumwa nhanhatu dzinobva kuUnited Nations, Angola neCape Verde dzauya kuzoongorora kuti komishini inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption inoita basa rekurwisa uori zvakanaka here. MuDaily News mune nyaya yePublic Service Commission iyo inoti vashandi vayo vana vakafa uye vamwe gumi nevaviri havasi kuzikanwa kwavari zvichitevera kuvhiringwa kwakaitwa Zimbabwe nedutu mpengo idai. Zimbabwe Mail ine nyaya inoti mapurisa ekuPort Elizabeth kuSouth Africa asunga muchairi wendege Kelvin Zirema wekuZimbabwe anonzi akatyaira motikari yake akadhakwa pakatsika nekuuraya munhu nekudimbura gumbo remumwe mudzimai ndokuzobondera motikari ina dzakange dzakamiswa padivi pomugwagwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Maswera sei vateereri veStudio 7, nemi varedzi vechirongwa cheStudio 7. Nhasi ndoda kungotaurawo pointi yangu ndichida kubvunza kuna maikupe avo vari kuti ndivo vakasiyirwa chigaro. Chigaro chavakasiyirwa ndeche MDC Alliance here kana kuti ndeche MDCT? Zvichimirira Thokozani here kana zvichimirira Tsvangirai? Then pane imwe point zvakare ndoda kuti ndizivewo kana vakateerera kuti izvoni kana ivo vachiti vakasiyirwa chigaro, kose vakaita congress yavo, kose vakanga vachicontesta kuda kuva president vasina kujoina yekwa MDC Alliance? So sei vakanga vari muballot box vachida vachicontesta, vachamiswa vari muballot box vachicontesta, sei nhasi uno vava kuti ndiwo muridzi weMDC? Ndoda kungoziva kuti MDC Alliance here yavari kuti ndeyavo kana kuti MDCT? Thokozani atizive. Please, kana vakateerera ngavativudzewo kuti MDC ipi yavari kuti vakamiririra. Tese vateereri tinzwewo. Ndatenda zvangu. Zita rangu ndonzi TK.
Makadii mose vashamarari veStudio 7. Ndokutendai zvikuruswa chirongwa chenyu chamunoita kutibatsira kunzwa zviri kuitika nyika medu. Inini ndoda kutaura pahurumende apo yedu yeZimbabwe yaakukanganisa. Hazvina musoro zvavari kuita kuti vanounganidza mari voisa pabhajeti voda kubhadhara varungu vakaenda. Hazviri kuti kuvabhadhara vachadzoka vachinoinvesta muZimbabwe zvakare, havadzoke. Dai mari iyoyo vatoigadzirisa zvekudiwa muZimbabwe, edza vaisa kubhajeti remagetsi, vagadzirisa magetsi vavo vanhu vaone magetsi munyika, kana kuti voita kuti mvura vanhu vaone mvura, kana kuwedzera maticha mari yavari kudai vana vaende kuzvikoro, vana vadzidzi. Bekuti vana vanobva kudzidzawo kunoda kwemari, asi vari kuwana mari yekubhajetira kuti vape varungu vasina chiyamuro chavanoita muZimbabwe. Hazvirevo kuti vachadzoka. Kana pachinguva nehurumende yeZANUPF varungu havadzoke kutambisa nguva kwavakuita uku, ngavaregawo zvinetsa. Ndati kwatiuni ndimuno muJoburg patiri kutambura, titambura muno tichaza kurarama, tiza munyika nekuda kwenhamo. Vasiyana nezvavari kuita izvi, vasina musoro.
Hatiza kuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike, zvinhu zviite zvakanaka. Tochirega kutarisa munhu wane, tochirega kutarisana, asi tobatsirana tose, tobatana kuti nyika yedu inake, nekuti zvinhu zvakaoma. Ndiitwa Pasmon, ndiri kuno South Africa.
Masura sevashamarari veStudio 7, vana Jonga akandimirire, tinokukwatisai nemufaro. Inini neyangu iri panyaya yekumira kwedu kuZimbabwe. Zimbabwe kunyaya yeingoripo ndeyekuti Zimbabwe kune maminerali, mari yakazara munyika medu. Mari zvose dzetinawo, tine maasbestos, tine diamond, tine gold, tine platinum muZimbabwe. Ende maminerals emuZimbabwe paintarnational market, maminerals anotengwa nemari yakanaka. Vakawanda vari vanhu vakapedza zvikoro, vakapasa, vane madiploma, vane madegree, nemaskilled people vari kutiza nyika. Isteji yekuti tidhivhelope nyika yedu, bati kutotiza tidhivhelopa nyika dzevamwe vanhu. Andinigona inyaya yekutsvaga zviri nani zvinogona kuti ndinoraramisawo mhuri yangu, pane kuti ndisenge nditambira 200 kana 400 RTG omuita hapana kana 3 days yainokwanisa kundisevha nemhuri yangu kumba mangu. Saka ndotonyatsoona kuti ini anisild, saka zviri nani kuenda kunotsvaga nyika ndozvatinotipiwawo mari yekuti ndigone kuraramisa mhuri yangu. Nyaya iripo ndeyekuti vatadza kurama nyika vari navo, ngavasiyane nazvo, vape vanogona. Tinodzoka chimhanya kumuta ende Zimbabwe haimbotori 6 months. Tinenge tadzokera pedu paya paubreak basket papo. Ndatenda hangu ndiri paMpumalanga.
Makadii vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing paStudio. Ndinambotaura zvangu nenyaya madhuku. Vamadhuku vanoziva kuti chii chakauyisa masanction, but havana kana nemusi hwani wavakambotiwo vanhu vanofanira kuti vaungane vabvunze kuti ndiani akatumira masoja mugwagwa kunopura vanhu vairatidzira ndiani aitumira masoja kuti atende mudzimba dzevanhu vachirepa madzimai nekukanda mategazi mumadzimai akazvitakura nepamuviri havana basa nazvo zvekufa kwevanhu hamuna basa nazvo munofunga kuti kudai zvano zvinhu zvafamba zvakanaka ZANU-PF yarega kusohwa yaroga kusorewa neutongi hwayo hwakaita hwairi kuita ZANU-PF iri kutonga nedemo please ZANU-PF vanhu vatambura vanhu vakatsamwa muzimbabwe nekufa kwevanhu nekushungurudza vanhu nekumbunyikidza tsikodzero dzevanhu yakazvibvira kare ZANU-PF vanaitaidzamara vakashayikwa hapana kana ari kuzvisimudzira musoro vakone hwaye zvino kutonga nyika vochema nemasanction havazivi here chakauyisa masanction vanoziva saka sei muchimhanya kuda kunoita nhaurirano dzekuti nyika ngainge mberi enda mberi sei nyika ine ropa tangai mataura nyaya vamadhuku dzekufa kwevanhu kuti ndiani akatumira masoja mumugwagwa kunouraya vanhu ndiani akatumira masoja mudzimba dzevanhu vachirepa vanhu kuti nhaurirano dzinde mberi pasina izvozvo hatina chokwadi kuti pane nhaurirano dzinofamba kubva ipapo dzatenda dzitarangurotonderai ndiri musouth africa mujoburg
ini ndinorwadziwa chaizvo kurarama kwatinenge tichiita tiri kuno kusouth africa kana tichirarama tiri kuno south africa kunoku tinorarama zvisina kana kumbomira zvakanaka uye tinorarama tisina kusununguka saka sevana vezimbabwe tinenge tichitarisirawo kuti nyika yedu yezimbabwe ive neshanduko shanduko kana tichitaura zveshanduko tinenge tichitarisirawo zvekuti bato ratinenge takatarisirawo remdc inotungamirwa naiye Nelson Chamisa ndo bato ratiri kuda kuti vebato tichatonga nyika yezimbabwe kuti zvinhu zvo zvichanotifambirawo zvakanaka mukati menyika yezimbabwe tokwanisawo kubvawo munzvimbo dzatakagara kuno kunze kwatiri tokwanisa kuuyawo kuzimbabwe zvinotirwadza zimbabwe ichiita semuitiro wainenge ichiita neutungamiriri unenge uchiitwa nezanupiyo ZANU-PF yatungamirira nyika yezimbabwe but haina chairi kukwanisa kuburisa mukati menyika yezimbabwe saka zvinhu zvinotirwadza tinokumbirawo kuti ZANU-PF dai yange yatinzwirawo tsitsi dai yakwanisawo kumbosviburuka yakwanisa kumboisawo mumwe anokwanisa kutungamira nyika iyi notenda zvikuru kwazvo nekuti pawo chirongwa chestate savings tikwanisi kuva tichitaurawo zvatinenge tichishwirawo zviri mukati memwoyo wedu totenda chaizvo ndiitwawo Josa Mukandenga ndiri kusouth africa Cape Town.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhina vedu Nure Alabama muAmerica vasaina mutemo unorambidza kubvisa pamuviri kwese zvako kunze kwokunge nhumbu yacho ichiratidza kuti ingauraya wakaitakura. Mutemo uyu uri kushorwa zvikuru nekuti unorambidza kuti vanenge vabatwa chibharo kana vanenge vaitiswa pamuviri nehama vabvise nhumbu zviri pamutemo. Hurumende yeNiger inoti mauto ayo gumi nemanomwe vakaurayiwa uye vamwe gumi neumwe havasi kuzikanwa kwavari mushure mokurwiswa nevanhu vavasingazivi muguta retongo tongo kumavirira kweNiger. Munzvimbo iyi ndimo makaurawa mauto mana ekuAmerica pamwe chete nemauto mana ekuNigeria muna 2017. Makaterera kustudio 7 ane mimuchirongwa Tanono Kawande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Senator Elizabeth Warren vedunhore Massachusetts avo vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vakwikwidze kuita mutungamiri wenyika vakaramba kukoka kwavakaitwa nenhepfenyuro yeFox News kuti vauye pakaungana vanhu vachibvunzwa mibvunzo zvichibudiswa patelevizhen yeFox News. Senator Warren vakati havasi kutambira kukokwa uku nekuti Fox News inonyepa uye iri kuita mari mukukurudzira ruvengo pakati pevanhu. Senator Warren wakati Fox News inobatsira avo vanoita zvekusarura. Vakati avasi kuzokurudzira vanhu kuti vatarise Fox News nekuti inoita mari mukubvisanisa vanhu nekukurudzira kuvengana pamwe chete nekunyepa. Mai varubi Alec Macheso. Sezo nguwe ya diapera, rigati mpo tarisa zanga zuri muna uu. Amerika ino ya mbira jizwara zayo, zinoda kushanya ku Zimbabwe, kuti zingwari re kubirwa uye kusagazika na kuriko, kana zushinga shapinda munyika iyi. Veru zinji wano ya mbira pamsoro pe makombi, anonzi, anosira wanu munzira, kuti wabadare imwe shemari yoku pesa rwendo wawo. Gurukota rezwe mari vamutumwe vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruimbo navo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.